This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 25 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weAmerica muZimbabwe mutsva vaHarry K. Thomas Jr. vanotora mhiko vachisangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Chikwata cheIMF chopinda muZimbabwe kuzoita misangano yakakosha yekuedza kugadzirisa nyaya yeupfumi. Bato rinopikisa reNCA roshora mashoko egurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuwere ekuti mutemo unofanirwa kuwandudzwa kuitira kuti vanhu vavhoterwe semakanzura vari vanhu vakadzidza uye vane midziyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe vaHarry K. Thomas Jr. vatanga basa munyika nhasi mushure mekupa magwaro avo ebasa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko avo mushure memusangano navaMugabe, Ambassador Thomas Jr. vavimbisa vaMugabe vacharamba vachishanda kugadzirisa ukama hwenyika mbiri idzi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau mushure mokuita musangano nomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaThomas Jr. avo vakamboshanda muZimbabwe kumuzinda weAmerica vati vari kufara zvikuru kudzoka kuzoshanda zvekare muZimbabwe. Vati Zimbabwe inyika yakakomborerwa zvikuru nezviwanikwa uye vanhu vane rufaro. VaThomas Jr. vati vanoda zvikuru kuti vaenderere mberi nekuvaka ukama pakati peAmerica neZimbabwe. VaThomas Jr. vati vapawo vaMugabe mashoko akakosha kubva kumutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Vati vaudza vaMugabe kuti America inodisa zvikuru kuti idyidzane neZimbabwe. VaThomas Jr. vati America yakagara yazvipira kubva muna 1980 apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere kuti nyika mbiri idzi dzishande dzose mukukurudzira utongi hwejekerere, upfumi, kubatsira munyaya dzezveutano, zvikuru mukurwisa chirwere chemukondombera uye kuwanisa vanhu vemuZimbabwe zvekudya. Vati kuti izvi zviitike vachashanda nehurumende uye masangano akazvimirira oga. Vatiwo muzinda weAmerica uchashanda nevemabhizimisi vemuZimbabwe kuti vakidzane nevekuAmerica uye vachaonawo kuti vamwe vadzidzi vemuZimbabwe vawana mukana wekunodzidza kuAmerica. Mumiriri weAmerica mutsva uyu atiwo America iri kuvaka muzinda mutsva muZimbabwe nemari inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora uye iri kutarisira kuti vanhu vemuZimbabwe mazana manomwe nemakumi mashanu vachawana mabasa pakuvaka apa. Mumwe mugari wemuHarare vaThomas Ziya vati vanotarisira kuti mumiriri mutsva uyu achagadzirisa ukama hweZimbabwe neAmerica uhwo husina kumira zvakanaka.
Kusauti pakushanda kwavo vakwanise kubatsira kuti Zimbabwe ikwanise kuva neukama hunoenderana neAmerica. Pasava neukama hwekuti munenge muchiita ngemukurwisana sezvanga zviripo.
Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukundu vati Zimbabwe ingabatsirike zvikuru kana ukama pakati penyika mbiri idzi ukagadziriswa.
Pakaita kugadzirisana kwakanaka munyaya dzezveupfumi tinokwanisa kuona tichibatsirikana muzvirongwa zvedu zvekuti tiedze kugadzirisa upfumi hwenyika. Kunana America kunobva zvinhu zvakawanda zvakaita setechnology zvatokwanisa kunge tichiwanawo kuti tikwanise kugadzirisa upfumi hwedu.
Mukuru Media Center vaErnest Mzengi vati kunyange azvo America yakatemera vamugabe nevamwe vavo zvirango, ukama hwenyika mbiri idzi hunofanira kugadziriswa kuti Zimbabwe iwane rubatsiro kubva kuAmerica, zvikuru sei panguva ino nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vaKindness Paradza veZANU PF vaudza Studio 7 kuti Ambassador Thomas Jr. vanofanira kuona kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vamugabe nevamwe zvabviswa. Vati iri ndiro basa guru ravainaro rakatadzwa nevamwe vavo vakabva muZimbabwe. Nemusi wemuvhuro, gurukota rezvekunze kwenyika vasimba rashemubengegwi vakashora nyika dzakaita seAmerica neAustralia neEuropean Union nekutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi vachiti zvinokanganisa Zimbabwe apo iri kuedza kudyidzana nenyika dzepasi rese. Ambassador Thomas Jr. vari kutora basa rakasiyiwa navaBruce Wharton avo vakapiwa chigaro chepamusoro muhurumende yenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chikwata cheIMF chiri muZimbabwe kuita hurukuro dzechirongwa cheStaff Monitored Program chakapera muna zvita uye kuita ongororo yepagore inozivikanwa nekuti Article 4. Chikwata ichi chiri kuita musangano negurukota rezveupfumi, gavhana weRBZ uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi. Zimbabwe iri kuda kuti paite urongwa hwekuti ibhadhare mari yakawedzerwa mushure mekutadza kubhadhara kwechikwerete kana kuti maarias inosvika bhiriyoni imwe chete nemazana masere kuti itange kupiwa chimwe chikwereti. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvakakosha panzira mbiri. Yokutanga ndeyokuti chirongwa chatakatanga muna June 2013 chinonzi Staff Monitored Program chaive chirongwa chehurumende yeZimbabwe, asi chisina kutarwa nebhodhi reIMF. Chakapera muna December gore rapfuura 2015. Saka vanhu vari kuvauya veIMF varikuda kutarisa kuti chirongwa ichi chakafamba zvakanaka here, zvinhu zvakabvumiranwa kuti zvichaitwa zvakaitwa here, zvakaita sekugadzikana kwemisika yemari, zvakaita sekugadziridza nyaya yemari yehurumende iri kunyanyoenda kumari inoenda inopuhwa vashandi vehurumende. Kwoita zvakare kutarisa kuona kuti nyika upfumi hwayo huri kubatwa zvakanaka here.
Saka Zimbabwe ikakwanisa kupfuura ipapa inenge yakuenda pachidanho chipi?
Tikapfuura ipapo tinge takuenda pachirongwa chakabvumiranwa gore rapfuura muna October kuLima kuPeru chokuti Zimbabwe igadzirire kubhadhara zvasaririra zvezvikwereti zvinosvika mari inoita 1.8 billion mari yokuAmerica. Katinayo maringe neIMF, Africa Development Bank neWorld Bank inofanira kunge yabhadharwa kupera kwaApril gore rino. Saka tinge tadaro zvinotiva izvo kuti tave kuenda patanho repamberi. Gurukota rezvemari rakatotaura mubumbiro ra-2016 kuti vakatotanga kugadzirira chirongwa chavava kuda kuita neIMF chokuona kuti hurumende igadzirise mafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika ava ari kuizi mastructural reforms maringe nekugadzira migwagwa yedu, kugadzira kutekenya kwatinoita, kukwenya kwatinoita magetsi, zvinhu zvakaita semaparasetals mapazi ehurumende kuti agadziriswe afambe zvakanaka asaramba achingodya mari yehurumende. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuda kutariswa pachirongwa chichauya kana Zimbabwe ichinge yabudirira. Zvinotariswa kuti zvingangoite kuti ingangonzi hayaio Staff Monitored Program yakafamba zvakanaka, saka taakuda kuti tichiende pachirongwa chekuti tibhadhare zvikwereti zvedu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti riri kushora zvikuru mashoko egurukota zvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere ekuti vanhu vanofanirwa kusharwa kuve makanzura vanofanirwa kunge vari vanhu vakadzidza vane unyanzvi uye vane dzimba dzavo. Vakasukuere vanonzi vakataura mashoko aya nemusi wechipiri pamusangano wavakaita nevane chekuita nezvekufambiswa kwemakanzuru muHarare. Uye vakati hurumende ichavharira kunze vose vasina zvigaizvi kuti vasapinda makanzuru senzira yekuvharana yehuori. Asi mugwaro raburitswa nhasi neNCA, bato iri rinoti mashoko avakasukuwera aya haana kusiyana nekuti urombo imhosva nekudaro varombo havachina kodzero. Ngatinzwei hurukuru yataita nemutauriri weNCA vamadhoki Chivasa pamusoro pegwaro ravaburitsa pamwe nemashoko aya.
Isusu sepati takakatikamara zvikuru vamiri takasukuwira vachitaura zvavaitaura nekuti matauriro avo haana kunyanya kusiyana nekuti vari kuti munhu kana ari murombo haakwanisi kunge achiita kanzela. Takasemaonerwedu seNCA tiona kuti urombo haingavi mhosva uye tikaita panyaya yekuti urombo hutori munyika hwakakonzereswa neZANU-PF iyoyo vakasukuwira vari mutungamiri pfungwa idzodzo dzakatoshata.
Asika vachivasa tinoona mune dzimwe nzvimbo kana mune mamwe masangano nemagungano vanotokurudzira kuti munhu anenge aine choviri anga achipinda muzvigaro vachiti zvinodzorawo kana kudimura nyaya dzeuori. Imi hamutarisiwo nedivi iroro?
Aiwa, zvinogona kuva zvakasiyana muno muZimbabwe nenyaya yasekuchema nayo yekuti tiri kutarisa kuti vacho vari kunzi vane chouviri vavo ndiwozve vanhu vekuti tikatarisa zvinoona kuti mari dzacho idzo dzavanadzo hadzina kuwanikwa nenzira dzakati chwakatwaka. Zvakadisira tongotarisana nechekuti semaZimbabwe takafanana, hatingazoti toti vane mari avo vasina mari. Tikatotangira kumakanzela vanozototanga kutotiudza kuti kuti munhu aite MP anofanirwa ane chakadai, kuti munhu aite purezidendi anofanirwa ane chakadai chakadaiendea nepfunga chepaseenke. Kana munhu achiriwa muZimbabwe zvoreva kuti anokwanisa kuita kanzela kana ari muwadhi imomo manaita kanzela ndiwange vamuvota kuruva akarejesa anofanirwa kukwanisa kutungamira. Kutungamira kunei nekuti iwo unoimba here kana kuti haunaimba.
Saka mune zvamuri kukurudzira here kana kuti zvamatotanga kuita pamusoro penyaya iyoyi?
Chekutanga chakakosha ndechekuti vana veZimbabwe vaone kushata kwepfungwa dzaminisa Kasukuwere. Izvozvo ndodanho ratiri izvizvi kuti vana veZimbabwe vaone kuti tikateedzera zviri kutaurwa naminisa Kasukuwere tinenge tatotora imwe pfungwa inogona kuzokanganisa vezvematongerwo enyika kumberi. Saka mamatano ese anozoitika kumberi uku anongozokwanisa kubudirira kana vana veZimbabwe vakatanga vatombonzwisisa kuti zvirisa vana vavasukuwere ndezvekuti varombo havangakwanisi kuita vatungamiri.
Mutauriri webato reNCA vamadhoki Chivasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Takundikana kubata vakasukuwere kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wesangano reWomen's Trust Muzvare Luta Shaba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvinoda kuitwa kumadzimai kuti akwanise kunge achiwanikwawo achiwana zvigaro zvepamusoro mune zvematongerwo enyika. Muzvare Shaba vanoti mitemo yemumapato ezvematongerwo enyika inosungirwa kuti ichipamikana kune madzimai kuti vava nezvigaro zvepamusoro kwete kungoshandiswa mukushungurudzwa kwevamwe mumapato vozoraswa kana sarudzo yasvika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chatinofanirwa kucherechedza kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika ndezvekuti dzimwe nguva madzimai vakapinda mune zvematongerwo enyika vasina nzwisiso yakadzama kuti zvinombofamba sei, pasina ongororo yekunzwisisa kuti pane zvematongerwo enyika mitemo inozvigadzirisa kana kuti mafambisirwo ezvinhu akamira sei. Tinoona dzimwe nguva madzimai vachizopedzisira vayo kushandiswa nevanhurume vachitungamidzwa mberi nokuti vanenge vasina nzwisiso iyoyo yekuti zvematongerwo enyika inozvinofamba sei. Pari zvinhu hazvina anonatsojekerwa nazvo, asi inini maonero angu ndeyekuti ndima chaiyo chaiyo iri pakuti ruzhinji rwemadzimai kuti tine madzimai muutungamiri hazvifanirwa kunge zviri zvemunhu mumwe chete kana kuti vanhu vaviri. Kuve muutungamiri kwevanhukadzi hazvisi zvekuti munhu mumwe chete kana kuti vaviri vaita mbiri, asi kuti panofanirwa kunge paine uwandu wekuti pakashika muparamende nguva yekuvhota iyeyi kuti tiri kuvhotera mutemo wakati kana tiri kuvhotera polisi yakati vanowanikwa semadzimai vachikwanisa kugadzirisa kuvhota kwemuparliamendi saka isusu tiri kuzvifarira kuti madzimai tiri kuona vakuratidzawo simba ravo muzvematongerwo enyika asi kutanga chatinoda kuona huwandu muparliamendi
pane zvamunoita here kushanda nemadzimai imi sesangano reWomen's Trust nekuvadzidzisa kuti kodzero dzavo dzakamira sei uyezve kuti kana vachida kupinda mune zvematongerwo enyika vanoita sei
zvakanyanya chose tinoshanda nemadzimai kana tichinge takutarisa kuti panyaya dzesarudzo dziye kuvakurudzira kuti vaendese mazita avo vazvipire kuti ini ndida kukupidza ndakamirira bato rangu tisinei nekuti wakamirira bato ripi kuti bato rako iroro enda unokwikwidza pangava pakuita macancellors pangava pakuita mamps pangava pakunoita mamembers of parliament kana kuti masenators uye tinenge tichinobata kunyanya vasikana vechidiki tichivakurudzirawo zvakare kuti vasatye politics nekuti ukapinda uchiri mwana mudiki ndopaunodzidza mafambisirwo ayo
vanga vari mutungamiri wesangano reWomen's Trust vachitaura Muzvare Luta Shaba vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari mubato reRepublican Party muAmerica nhasi vari kuita gakava kana kuti debate kuHouston muTexas manhera anhasi. Senator Marco Rubio na Senator Ted Cruz vari kuda kushandisa gakava iri kuti vawane mavhoti ekuti varambe vachikwikwidza zvakasimba vachikwikwidzana navaDonald Trump musarudzo dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinotarisira kuti sarudzo iyi ichange iri pakati pavaTrump naamai Hillary Clinton vanomirira maDemocrats. Rimwe dare remuEgypt raona vamwe vana vechidiki vechitendero chechiCoptic chechiKristu vaine mhosva yekuzvidza chitendero cheIslam. Vechidiki ava vatongerwa kugara muJeri kwemakore mashanu. Vechidiki ava vanonzi vakaita vhidhiyo vachinyomba chitendero cheIslam. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon nhasi vanga vachitarisirwa kuenda kuJuba muSouth Sudan. VaBan vari kutarisirwa kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir uye kuenda kunoona kune vapoteri vari kutiza hondo iyi iri munyika iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America. Vanhu vakawanda vari kupesana pamusoro pedanho remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekuita mabiko ebavhade ravo panguva yenyika yakatarisana nenzara inotyisa. Vamwe vanoti mari iri kushandiswa paurongwa uhu kumasvingo nemusi wemugovera imari yakawanda zvikuru zvekuti yaikwanisa kunge ichitenga zviuru zvitatu zvematani echibage icho chinogona kushandiswa neavo vakatarisana nenzara mudunhu iri. Asi vamwe vanotiwo hapana mari yehurumende iri kushandiswa pamabiko aya sezvo vatsigiri vezano PF varivo vari kubvisa mari idzi. Asi sachigaro weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu remasvingo vaMatthew Easton vanoti varairidzi neveruzhinji vari kumanikidzwa kubvisa mari dzemabiko aya. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakarerekera kuzano PF vagadzira chirumhanzu vanoti havaone chakaipa nemabiko ava Mugabe sezvo vatsigiri vezano PF varivo vari kuronga mabiko aya. Ray Choto weStudio 7 aita hurukuro nevaviri ava akatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei urongwa hwebavhade rava Mugabe.
Bhavhadhei mutungamiri wenyika rava Mugabe ragara rinongoitwa makore ose ende sezvagara zvichingoitwa tsika ndiyoyo yokuti provhinsi inenge ine jana rokuita izvozvo inongoronga ichibatsira nawo navamwe. Saka naizvozvo zviri kufamba zvakanaka.
Ndouya kwamuri imi vaEston, zvii zvamuri kupikisana nazvo pane marongerwo ari kuitwa bhavhadhera vamugabe?
Tikuma zviri kuitika mudunhu remasvingo ndezvekuti izvo vadzidzisi vari kungokaruka vatendekerwa saga kumberi kwavo vachinzi tsvetai mari mukati mesaga iri, mari isina kana risiti yokuti unoshaya kuti mari iyi ari kuitora wacho akanesvika sei.
Vachirumhanzu, munzwa zvataurwa navaEton zvavari kuti izvo marongerwo azviri kuitwa nemakumbirwo nematsvagirwo ari kuitwa mari vanenge vari kupokana nazvo, pane zvamunoonawo here zvisiri kuitwa zvakanaka nemarongerwo ari kuitwa bhavhadhe iri?
You see, ndofunga iye zvino Zimbabwe ndofunga yava navanhu vakati ngwarei vanoziva zvavanoita. Panogona kunge pana matsotsi kana munhu woga ati kurei atisunure, ndinofunga kana kakumbirwa ende vaEton vari kutaura kuti macompanies, handifungi kuti a proper company chaiyo chaiyo one ingakanda mari musaga sezvavari kutaura. Aya manyepo, munhu woga woga ane kambani agoni kukanda mari musaga. Apa tiri kutaura kambani, munhu iye anenge auya sei kukambani. Saka let's not waste time tichitsvaga mbiri yokuti munhu wataura paradio.
VaEston, chii chaizvo chamuri kunyanya kupokana nazvo imi pamarongerwo ebhavhadhe iri?
Isu taitarisira kuti pamwe taitanga tiri nayo mari hatirambi kubhadhara, kunyange $100 chaiyo taitarisa kuda kubhadhara. Atine chikonzero chokuti hationina mari yacho, uye kana munhu achinzi uri kudhonesa tinenge titarisira isu kuti munhu uzi bhadhara yaunokwanisa nekugona kwaunoita kana uchidhonesa. Zvino kana pachiuya mazita achinyorwa, pachinyorwa ipi nhamba, pachinyorwa yepo nhamba dzako, kana usina kuuya kana usina kubhadhara wotama kumahofisi ari kumberi kuti iwese usina kubhadhara tinenge tiona senzira yekutiigira varaini.
Vachirumhanzu, tichitarisa mashoko ari kutaurwa navaEston aya, kana vanhu vachinge vava kunyorwa mazita pachitorwa marisiti, tingati hakuzi kuchechidzira here kunenge vakuitwa vanhu?
You see, ndozvandambotaura ndichiti, you know, sometimes you know one sezvinotaura vaEton ava kana vakamirira maticha, ndofunga munhu anonzi ticha munhu akadzidza anonyatsokuziva kuti mutemo wenyika weZimbabwe wakambomira sei. Saka regai kuti tirege kuita madambe. Hakuna ticha wakangwara muno muZimbabwe anganzi nomunhu hunza mari ndinyore zita rako, ndinyore namba yefoni yako. Mapurisa they are there, munhu unoramba. Saka ava vaEton vasanyepera maticha.
Ndodzokera kwamuri vaEston, muri kunzwa zvotaura navachirumhanzi izvo, sei mimi musiri kumhangara kana paine vanhu vari kukumanikidzai?
Mamiriro akaita basa redu nemvonga yadzirimo mukati mebasa redu iko zvino vanhu vari kurangaridzwa nokuti vane vachirangarirazve zvakamboitika makore akapfuura kushungurudzwa nokurohwa. Saka munhu wese kuti aende kumapurisa unenge achitoona kunge kuti ari kutongoenda kutongonozvitsumbirira zvakare kunodzera kuzvirevera kuti iye haana kubhadhara mari. Saka kutya ndiko kurimo mukati mevadzidzisi vakawanda nekuda kwematsvagirwo ayakamboitwa mari mumashure mu.
Ndodzokera kwamuri vachirumhanzu, kune vamwe vari kuti izvo mari iri kushandiswa pamabiko amugabe yakawandisa mazana masere zviuru zvamadhora, inova mari inonzi kana ichitenga chibage inogona kutenga matani anosvika zviuru zvitatu zvematani zvinogona kupa vanhu vekumasvingo chibage chekuti vadye. Munoonawo sei nepfungwa iyoyi?
Provhinsi yoga yoga yeZanu PF nokufarira mukuru wavo nenyika yese, hakuna munhu anomanikidzwa kubvisa kana chipenendi, asi vanhu vanounganidza zvinhu zvokundodyira ikoko. Saka kana munhu akauya achizoti iye dei mari yaenzwa imari yani yaisati iri mari yegovernment.
Vachirumhanzirwa kubatai muromo, mati mimi mari iyi iri kubviswa nevanhu, muri kureva here kuti pamabiko avamugabe papapa hapanawo mari yehurumende inoshandiswa?
Inoshandiswa ichibva kupi? Ichinzi yaindepi? Minister weFinance anoibvisa mutreasurer achiti inoenda kupi?
Vachirumhanzira, tichidzokera kwamuri, kushandiswa kunoitwa motokari dzehurumende nemaminista achienda kumabiko iwaya, naivo vamugabe vachienda nehelicopter, vanenge vasingashandise mari yehurumende?
Haiwe mani, rega kubvunza mbudzo unenge wakati pusevo mani newe. Vamugabe ava hausati wambovanzwa vaive vachienda kumariro munhu. Saka you going to ask him kuti waindirei nemotokari yegovernment kumariro? maministers mangani anoenda kumariro avanhu.
Nyanzve munyadzo zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vagadzira chirumanzu manzwo zvakare kubva kune kune sachigaro wePTUZ mudunhu ramasvingo vaMatthew Easton. Vaviri ava vanga vari parunare naRay Choto weStudio 7. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura tigokufonerai. Munhau dzedu dzemitambo. Apo zvikwata zviri kumirira nyika zvechicken in Harare City zviri kunze kwenyika kumitambo iriko mukupera kwesvondo. Zvimwe zvikwata munyika zviri kuenderera mberi negadziriro makwikwi egore rino eCastle Lager Premier Soccer League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvino zvakamira sei.
Makundano aive pamusorosoro ndeayo aive mubhulawayo apo zvikwata zvemuguta iri. Zviri muCastle Lager Premier Soccer League kunze kweChicken Inn zvairwira mukombe weBulawayo Football Festival Challenge. Asi pamagumo, chikwata cheIslanders ndicho chakatora mukombe uyu mushure mekudambura Bulawayo City 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Prince Dube. Zvikwata zvimwe zvaive pamakwikwi aya zvinosanganisa Haumine pamwe neChorocho Pirates izvo zvaitambura zvikuru makundano ePSL gore rapera. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti vachitarisa zvakaitika mumakundano aya zviri kuratidza kuti bhoso yakarongeka gore rino vachitarisa zvanga zvichiitika makore mashoma adarika.
Matambira vakaita paweekend vachitora akamukumbuka wakatoraka ndiri kuona kunge gore rino haiwa haa vakarongeka.
Mutsigiri weDynamos vaJohnson Munashe vanotenderanawo vachiti ivo magadziriro akaita Highlanders gore rino ari kuratidza kuti ine chinangwa chekutora mukombe weleague.
The league yagore rino inenge iri tough because my teams is ari kutarisira kudada se ari kuda kutarisira kutora league especially Highlanders mapreparation avakaita.
Asi vamunashe vanoti chikwata chavo cheDynamos chine muongo gore rino zvichitevera kuuya kwemurairidzi mutsva George Silva uyo akabva kuPortugal. Vamunashe vakataura izvi mushure mekunge dhimbare yakatamba mitambo miviri pazuva rimwe chete apo yakaita mangange 0-0 neBlack Mambas ndokuzorova hwahwa 4-0. Asi vakambamura vanoti vachitarisa matengerwo akaitwa vatambi panguva yezororo yemitambo Harare City ndiyo zvayo ingangotora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League wemwaka uno. Panguva imwe cheteyo Highlanders neDynamos dzaishaina chikwata cheCapes United chaiitawo zvimwe chetezvo apo chiri kushanya kuMozambique. Nemugovera maGreen Machine akaita mangange 0-0 nechikwata chine mukurumbira munyika iyi cheFerroviario ndokuzorova AS Vanilla 2-0 mumutambo wavo wechipiri. Gore rino makundano aya ari kutanga muna kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Mumiriri weAmerica muZimbabwe mutsva vaHarry K. Thomas Jr. vanotora mhiko vachisangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Chikwata cheIMF chiri munyika kuzoita misangano yakakosha yekuedza kugadzirisa nyaya dzeupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti rambai muri pedyo tinge tiri tose munhau dzechirungu ndiina ndimi yake Mwakadele.